takutarisirwe zvinezvi kuona kuti kumanikidzikana kwenguva akaita mukugara mumajeri hakusina kunyanyisa maningi. Chikurukuru chinotarisirwa ibasa rakaitwa neZimbabwe Prison and Correctional Services rekuchengeta vanhu ivavava panguva yavanga vakavachengeta kuti chii chichazowanikwa vanhu ivava vachiita mukati mekurarama kwavo musociety.
Mungaona here vachisvikotambirwa muvanhu umu uye ivo vachikwanisawo kugara muvanhu?
Chinhu chenge chichikurudzirwa nyika neprison and correctional services kuti vanhu ngavatambire nekuti ihama dzavo. Vakatadza kutambira hama dzavo panoita dambudziko nekuda kwekuti haina kumwe kwokuvaisa. Maboka anoshanda neprison service ndo rimwe basa ravakubatsirana neprison service kuti vaite kuti vabatsire kuti vanhu ivavo vave vanotambirwa munzvimbo dzavanogara kana dzavakabva.
Pane vamwe vasungwa vanenge vakaparawo dzimwe mhosva dzekuti dzinogona kukanganisa kana ukama mumhuri kana mumagariro. Mungaona vanhu ivavo vachizokwanisa here kunge vachidzokera kunzvimbo dzakaita saidzodzo vakanga vapiwa mukana wekubuda?
Tinoona kuti panoita dambudziko kwenguva diki diki asi donzvo remasa neprison service naiyo prison service pache zvayo ndo chishuwo chavo chekuti zvinhu izvozvo hazvifanirwe kuramba zvichakurukurwa nekuda kwekuti munhu akapuwa mutongo akaupika ukapera kana akaregererwa. Sakana ngatichivai pamwe chete kuti iye azvizive kuti nyika inomuda sekuregererwa kwaaitwa nenyika kuratidza kuti nyika inomuda anofanirwawo kuve anoda nyika kuti ava anoshandawo nenyika pamwe chete.
Imiwo sangano renyu reZACRO zvii zvariri kutarisirwawo kuita pavanhu vaburitswa?
ZACRO inotarisirwa kushanda nevanhu vanenge vaburitswa muusungwa zvisinei kuti anga apedza chigove kana kuti anga asati nekuti inotangisa kushanda navo varimo muusungwa. Tinavo vamwe vatenge tichishanda navo hatisungirwi kuvaregerera nekuti vaakunze. Tofanirwa kungoramba tichishanda navo.